Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 9/2022. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko reuori. Mumiriri wembare muNational Assembly Vastamen Chamisa pamwe nevagari vembare vanoti hurumende ngaivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika. Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko reuori munyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakatsendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura, pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasvingo nhasi, mutevedzeri wasachigaro weZEC vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori, nekuti chinhu chinopondwa hachimuki, chinofa. Ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo, nekudaro vanhu vanofanira kumhanara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi, kurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yakagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yeZEC nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
Kuti tirwise huori munyika, hurumende yakagadzira komisheni yeZEC uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori, uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa, nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura neStudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reTransparency International Zimbabwe kana kuti TIZ vasamewo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti Corruption Perception Index, mazuva aipfuura aya makore apfuura taitoskowa mazvibozwa zvakati wandei, asi gore ratopfuura takaona turamba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edi.
Vati huori munyika hunowanika pakasiyana-siyana kunyanya mumapazi ehurumende, kuzvipatara, muzvikoro pamwe nekumatare edzimhosva, izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure. Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekumashava vaJohn Peel avo vanga vari pamusangano uyu vati uhori huri kutadzisa kuwanisa vana vavo mabasa munyika.
Panyaya yecorruption iri kuitwa nhasi zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo kuti ti zero tolerance pacorruption, but at the present moment corruption muno mudoma yakanyanya kuti one day.
Nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine uori hwakakwiririsa pasi rose, izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira. Kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years, uniting the nations against corruption. Sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose. Zvimhinga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, pakucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nhasi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana neuori pasi rose pamabiko aitwa neBureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs muWashington DC. Vanhu vasere vari muchikwata ichi, icho chinosanganisira chizvarwa cheZimbabwe amai Janet Zhou, vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira, ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira, kufumura pamwe nekurwisana neuori. VaBlinken vati nekuda kwechido chekurwisana neuori, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatara hondo yekurwisana neuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika. Vati nechikonzero ichocho, America yakabatana neTransparency International svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weInternational Anti-Corruption Conference. Mumiriri weMbare muNational Assembly vaStarman Chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedzanhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vashanyira nzvimbo yeMbare nhasi, vaChamisa vati hapana utsinye hunodarika kuvhara musika wemupedzanhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi-chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika, havana mari dzeChristmas, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere, vari kuiswirwa matiyegasi, vanomwa mapirizi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuyazotengesera mberi yamedzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka tichikumbira kuti maketi ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvematongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwe.
Maketi has politics. Maketi has tribus as a Zambia. Maketi international market. Chiro anobva Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda maketi. Saka chiri kuoneza kuti maketi ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa, vachiti nzara haineni kuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vasvora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rinoremba re7 tatambudzwa. Unoita ungu wakaenda kunze kwenyika kunohodha. Madzimai hatisi kutyiwa, tiri kusechwa mazamo kuti mune mari. Kana wakaona iri foni motora. Zvinokodzerere kuti mukadzi womunhu anobatwa zamo rake. Propati yeumwe munhu.
Mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanhamo zvichitevera kushanya kwaita vaChamisa. VaChamisa vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndaka mira Studio 7 Mwarare, ndini Godwin Manguja.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa, pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
Vahove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose, United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru, asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania, vanhu vamumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano, vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muno Harare Metropolitan Province ndataura tikati kune zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa, but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression ne epilepsy, and all my conditions ari kunyanyira kuno kwa Harare Metropolitan Province. Tichitarisa kunyanyanya kuma psychiatric institutions edu.
Mumwe vechidiki vafarai kutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutoti vakwanise kunzwisisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei, uyezve kuti vakuruwo yedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu vane chidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka zvinova zvinotibatsira asi zvinotikwadza upenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira, avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu, vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline inowanikwa iyo pa WhatsApp +26 3077161311311.
Tanga kwegore rino, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanya kushandisa zvinodhaka izvi, kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Africa inenge mudzimai. Africa yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndokuenda kuWashington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutorwa vana vake kubva ku UK yake nenhawo yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tukaenda kuWashington DC court toona kuti muti mwene kuti madzimai tiri pano kana muzopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakuru vakuru venyika vakutonga nyika vanhu vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana neyouth ndo zvatiri kuenda kuWashington DC. Tikuendawo futi kuWashington DC kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi. Tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa. Tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa. Asi chakanyanya kukosha, tinobatsira kuti mhuri dzevana veAfrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuWashington DC uku?
Tikuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizinisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure, vakadzi, vana neyouth. Tikuenda kuWashington DC nekuti tine maprojects arikuda kuunzawo kuZimbabwe. Vautenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanonzwisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko, asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuWashington DC ndine timu yandinoshanda nayo, tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding. Tirikumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tirikushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yeTexas. Takataura nemukurumukuru wecongress wekuTexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between Zimbabwe neTexas pedaiyonanzi sister city.
Vanga vari mukuru wesangano rePumulani Muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu reWest Sumatra kuIndonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaita pakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri mudhorobha reSawatuno. Mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri rePadang. Vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neIndonesia National Search and Rescue Agency yaratidza vanonunura vanhu vachitakura vapona kubva mumugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi. Mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweAmerica reTexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekuRussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo Victor Bout chichidzoserwa kuMoscow. Griner akaendeswa nendege kuSan Antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake muJerry kuRussia. Nyaya dzekurwira ushe, usadunhu neusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonaland west pamwe nenyika yose. Dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe. Vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwaushe chidziva mudunhu rezvimba, mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. VaCosmas Mandaza, mutauri wemhuri yekwaMandaza ine dzimba nhatu dzinochinjana hushe hwekwaNyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcher Mandaza kuti vatsive vaClaudius Mandaza, vaizivikanwa saIshe Nyamweda, mudzviti wenzvimbo yavo vavakangoti vatomu pamwe nasachigaro wemadzishe mudunhu reMashonaland West, Ishe Ngezi, vakagadza vaNobert Mandaza vachipesana nevakawanda wemhuri iyi.
Karukupira nyaya ndepekuti GA naChief Ngezi vakagadza acting chief vari vairi. Acting chief mwana vana madzibaba acho aripo havana kuziviswa. Kana izvo dzisi vedzimba dzibashanu yedu imba yagotwo yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo endi akagadzwa vanhu vanga varamba chengaupuwe baba acting chief.
VaMandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa ehushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo.
Baba wacho hanyakwa ehushe vachanga dzina kugara umuse aita zvinenge zvekubhadharana nana Tombo.
VaMandaza vanoti dzimba nhatu dzinotiekwa maringa pasi, chidya usavi nekwamudziviri ndidzo dzinochinjana hushe hwekwaNyamweda. Vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland West, vaPeter Paspamire, vanozivikanwa saIshe Ngezi. Ishe Ngezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari. Vanoti vakagadza mwana waIshe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yehushe hwekwaNyamweda.
Vakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvimeta moorichana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumatii mamira amungopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite zvabhuzeti zvichizvo.
Ishe Ngezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzehushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira hushe hwekwaChivero, Mashayamombe nehwekwaChidziva. Makakatanwa ehushe hwekwaMashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva yepamusoro kana kuti High Court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saIshe Mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka High Court yakabva yamisa mambo vaya kuti bvumirai kushanda, asi ndi mambo avo vachiri mambo vanongofanana nevavo kati vakatevatuwa mota yavo dobva yanhunga ipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematara.
Mumiriri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuChina mushure mekunge zvarova ishe Nyamweda, vanoti hurumende kuburikidza nevana mudzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesha vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayiwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. VaKarengesha vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa yeumambo dzakatekeshera nenyika, asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzehushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzehushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwaNegomo kumaZowe nehwekwaBushu kuShamva.
KuShamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saIshe Bushu. VaMusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive Ishe Bushu vaShowo Bushu muna 2016. KumaZowe vaive Ishe Negomo vaLashias Titsinde vakaripisa vaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva pomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
pamutambo wekwarta finali yekutanga uchiri kutambwa mushure mekupinda muextra time pakati pebrazil necroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwarta finali uriko na 9 manheru ano pakati penetherlands neargentina. Chirongwa chedu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe vaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana arutamba because inini daigona chikoro kana nanhasi handisi munhu akapusa stereki saka iwo pavanhu vakanzwa ndichiti ndoda kutengerwa gitare vaingoti it's a passing passion yanguyo ichapfuura mwana
njii vari kutambira na sei nemhanzi wako
ya music yedu kutambirwa zvakanaka a lot of people chingatoita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti ma songs edu andi convince kuti usong hombe ndeipi
vaunoti wava ndo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndivanani
kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira ende vanokutsigira panguva dzakasiyana-siyana chitangawo kuridza gitare pane vanhu vaiitowo ndiencourajawo mwezi iyo yaunenge uchiita pane munhu anobaito kuti zvinogona kubuda zvinogona kufamba kwozoita ende unonida vanhu vanokushingisa ava zvakasiyana-siyana madifferent stages emusic mumashure omo vamutukudzi vaindishingisawo kuti amwanangu shinga zvinogona kutoita then kumashure kwacho uchitanga there are people like sawira wangu ainzi Benson Mukwende aindiencourajawo kuti ndidzidzire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
angade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi Sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere Sarungano was there then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi rugare ngaruwande kakaitwa naSarungano akabatana nechikwata chinonzi mabasa avatumwa
chekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare rugare ngaruwande Shika pano, shika inerugare Chechipiri mchizuka pano, enda inerugare Rugare, ngaruwande, wamuri Rugare, ngaruwande, wamuri Rugare, ngaruwande, wamuri Rugare, ngaruwande, wamuri
Tinotenda Sarungano, ramba uchendera mberi nenyaya dzemimhanzi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia. sezvongwa yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai, tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa, saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka yane mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gaino Saidi.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhla njengoba nakuzihlube UN anti-corruption. Isicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption. Ngoba balalwanze olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibi njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zeni i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana le-diaspora. Saba loncedo kakhulu, sagcina sithole i-donor from i-Germany. Yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama lemtshina konke. Last month bafikile bazeyihanda over ama-Germany.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afrojazz uJays Marabini oke wagula okwamagama ekweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe kulolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakuzihlubu UN anti-corruption. Isicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapha eZimbabwe ngenxa ye-corruption. Ngoba balalwanze olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibi njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona laba abasebenzela ilokhu zeni i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokhele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwa amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabazi abaphathi bezindawo zona lezi ezomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le-nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe even engela ama-qualifications kuya-affecta ama-ordinary citizens even bela ama-qualifications abala access to imisebenzi yona le.
Umnumzana Kuzipha Murapha ongumsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lo dubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Ifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale. Yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munashe Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eleZimbabwe zikhitshwe ukuze ilize liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF. Ngoba imbono amaphupho pheceleze singathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokho akade seqala ukukwenza.
Ukuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababika uhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Samuel Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuza kuqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMaswingo lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo lo Chingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Elegby owaseBrithani, uErnesto Savona oweItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekilinika yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli webulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana le diaspora saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from iGerman yibo abasincedisa kakhulu ikliniki zehama lemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over amaGerman then bayehanda kubaba induna yethu chief Kambo yayimele isivulwa zange savulwa ngoba uMP ubaba uNdlovu wayengekho wayese Egypt bele usebenza babehambe la ngawo. So saba le solo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister wetourism. Ikomiti yahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngako ngendlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyake iklinika le. Sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo. Sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogambo. Sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places, kuma-district amanye. Kodwa osimazi le sithole ukuthi bonke bagqoke irigalia yezanu. Kodwa iklinika yakhiwa i-community abantu behlangene. Wasukuma wakhuluma uNqobizitha Ndlovu. Okusimazi le uNqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu. Abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa. Wasekhuluma ukuthi sephakamisa u-vice president. Uchiwenga esukuma laye akula lo interpreter, akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona. Abantu bakithi abaningi bazi isikhala bazi isiNdebele. Wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama. Inyama iqedwe ngamasotsha, iqedwe ngabantu ababuya khatshana. Izakamizi zecommunity abayibo abayakiklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho. Sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingani. Abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga, ama-business people abadlanga, kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebetshaya amatoyitoyi. Pasinaningi pasilobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona mele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu. Laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo. So abantu bakithi abajabulanga, abantu bakogambo, abantu bemajinge, abantu besinots, abantu bentoli, abantu begoba. Ama-village lawo yiwo ama-village angaphansi kwesibhedlela leso. Bayakhile basebenzi labantwana bakaNkulunkulu. Into abayenzele ezana abalangani, even isibi lamanye amamemba ezanu bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lokhu.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni, ukungani kuhle kweZulu, ubhubhane lweCOVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende weTaliban laye usengeze lokho kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lweUnited Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilithumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elithumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion. Kuxwayisa umnumzana John Kelly, umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo, kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo, okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisi
sazi, kutsho umeluleki uKelly. Uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan, ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhatshana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini. Nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan, ilizwe kalisozelane lise njalo ukuphakama okugcweleyo. Lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho, umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo. Alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo, bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan, kutsho uKelly. Ngenyanga kaMpandula, uNobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience. Umanyano lo ngokaZulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini, kwezamabhizimusi lezemfundo. Elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi. Ngenyanga kaNcwabakazi, elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamachumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan. Sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo, elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup. Kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama quarter finals, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 le-Arinelo James Makaya uthi phakathi kweFrance leBrazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathi ama-team a-week aphumile sokusele ezinkulu kuphela, but anyway, World Cup le nginika iFrance ma ukuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final le nginika iFrance or iBrazil. Yeah. Yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mbijana weplay, but between them ikhona ezawina ngiyakwazi. Asazi ino ibhora liyasurprise kungatshintsha, but hey, ziyathatha zona.
Ohlala edolobheni lakoBulawayo uTiny Chuma uthi yena elasengilandi ilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
Ah, number one event izothatha ikhapu. Because my gut feeling is telling me so, and everything, the players, they are so strong, and I believe ukuthi kona these guys are going to win. And because I watch the English Premier Football, so I like in England, so I am sure that it's going to win. Viva England, viva!
Wasakhulayo Justice Sibanda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka.
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there are maningi badlala ama Premier League which are more advanced, abantu abaningi ale competition eningi, so they are exposed to the pressure nalena e World Cup. Morocco singaba le chance, but Morocco I text the team, but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup, so maybe ipressure lena singakwazi ukuthi ibabulale.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-quarter final ngagoqela eCroatia lona elidlalele Brazil, eleNetherlands lona elizadibana lele Argentina ngehola lethoba munye namhla ebusuku. Kusasa ngomgqibelo iqembu leMorocco lizatshana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama, kuthi ele England lizadlala lele France ngehola lethoba munye ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Was a Friday,
kuli viki kuhlelo Woza Fridays lo mculi olodumo kungoma ze Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJazz Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abuye cabangana kwenala ukhona. Abuye cabangana kwenala ukhona. Inhliziyo yami yakulangazele abuzobuye nini. Wena lubambo lwa thina sofa sahlane. Wena lubambo lwa thina sofa sahlane.
Ijahala omahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside. Nanga ukwathu seliqino kwelitshe selubuye lendlikizana yedlalade yeke lasikhumbuze ngomculo wakhe
umculo wami nje uhlanganisa imiculo etshiyeneyo eyesintu eyakhona phokola kithi emathebuleleni lapho ezalwa khona kakhulu ugogo Dlamini amahlaba ethwala amalanga ndawana amajiyampunu ngathi ngumculo wakho nahle yiwo engiculayo ngoba njenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugogo Dlamini isigaba sakithi lapha nenyoni khumbula ezintabeni entabeni zenyoni lapha nempala yikho ngikhulele kukhona semsinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi
abantu baxabana baphinde batholelane abantu baxabana baphinde batholelane abantu baxabana baphinde batholelane emhlabeni abantu baxabana baphinde batholelane awusatholi ngane ngimngamxole awusatholi ngane ngimngamxole abantu baxabana baphinde batholelane abantu baxabana baphinde batholelane.
Umarabini selamadlalaje alithumi 10 kuhlanganisela asiphathelelona namhlanje limume 10 leli dlalaje Jazz
album leli lithi Xola album elengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu ngaba lo producer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza onguye producer album ngasebenza lo Darryl ne-guitar kwenye ingoma ngasebenza le group ethiwa Amaqaqa ya so yibo abantu esebenzelayo kule album ihle kakhulu ngabafana abafana apha nje kolo wakhona apha kobulawa
kodula siswe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula siswe kodula siswe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula siswe thula thula siswe thula ungabokhala umdali wakho
kuthenze kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Bo uNkulunkulu ngakho konke yambonga umdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu. Ngibonga kakhulu kumuntu osizileyo ongixhasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami nemuli yangakithi ekasihawu lo ebelinga ukuba ubaba nomama abangixhase kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo ngibonga kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizwa kuthiwa ngiyagula wangincusa e-State House ukuthi khona azokuzwa ukuthi uyini okuhluphayo.
Jazz Marabini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola nga
kulukandaba ngicela yonke indawo ngikhona ku Facebook ngikhona ku Twitter ngikhona ku Instagram ngikhona ku YouTube bantu bakithi hambani lifike lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa yikulike la ku subscribe lokukomenta nje ukutsho nje ukuthi khona umculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza uqalathikile lesuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usekela umculo kaJesus Marabeni kuthi ukuthi kuzisekela wena ngokwakho ngokwemvela yakho la nguba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima obunganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke impilo yakho utsho njalo ke uJesus Marabeni udlalela ngexola nguye bese la ukuhlela woza Oza Friday, balazo nemnandi igama lami uEzra Jesus Band.
Khala sangathi ngwe.
Wazoba mnandi umculo kaJesus Marabini esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxa loEzra Jesus Banda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kumapenalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kwele Qatar we-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singekehlukani isihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. uZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima Easter Plumtree zisola abebandla lezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo. Yimo Magumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.